Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 10th, 2016. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at child abuse, a problem that is said to be escalating in the country, with sexual abuse being the most common. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, women out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai musakanganwe.
Ngolwesine lobo wesifazane lingakhohlwa bomama. Sitholakala njalo ebulenjini. We are on the internet and you can find us on our website on www.voazimbabwe.com loba ku www.voaindebele.com loba njalo ku www.voashona.com.
I am a teenager. Zvinorwadza zvikuru kuti tizive kuti majority kana wandu wakanyanya wevana vese vanenge vasangana nedambudziko resexual abuse zviri kuitika mudzimba dzavanogara. Vana vari kushungurudzwa nevanhu vavanoziva. Vana vari kushungurudzwa nehama dziri mudzimba dzatinogara nadzo. Ndizvo zvinozokonzera kuti vana vakawanda vasatomhanara nyaya idzi because ndisekuru vamushungurudza. Padai hanzvadzi yake chaiyo yamushungurudza. Kana gardener ari pamba amushungurudza. Kana baba chaivo muridzi wemwana nyakutumbura anokwanisa futi kurepa mwana wake. Ndozva tiri kunyanyo sangana nazvo, which is making it very difficult for most young people to report especially sexual abuse. Isu se Childline yatingati moto yedu vana vazhinji vanotedzeya mudzimba, tinoti speak out, taura, usanyarare kana wasangana nedambudziko rokushungurudzwa. Saka tinokurudzira vana vese kuti 49116 zvingave nguva dzipi dzezuva because we are open 24/7. Asi ndichitarisawo matanho andinonyanyofarira akatorwa nehurumende yedu yeZimbabwe ndeyekuti vakaisa mastrategies in place. Tine yatinoti multi-sectoral protocol on sexual violence. Gwaro iroro rinonyatso outliner kana kuti kupa step by step kuti mwana ashungurudzwa kana kuti avhinwa anokwanisa kuripota sei. Saka tinoshanda multi-sectoral protocol on sexual abuse. Inotaura zvakanaka kuti mwana wese abhuzwa. Chakakoshesa chinhu chekutanga mwana abhuzwa ngaanange kukliniki nemhaka yei. Mwana uyu anofanira kuti awane injection yatinoti PEP within 72 hours, tingati 3 days kana tichirerutsa pakukalkulata kwedu. 3 days ndiko kuti akasvikowana injection iyi kana mushonga uyu ane mazuva matatu chete achangobva mukurepa. Haakwanisi kubata pamiri, haakwanisi ku anodzivirirwa zvepakubata utachiwana weHIV, anokwanisa kudzivirirwa zvepakubata chirwere chepamuviri. Asi mwana akazoripota after 72 hours kana kuti mazuva matatu aya apfuura zvinenge zvaakunetsa nda mishongo yauchakwanisa kushanda. Kubva kukliniki mwana anofanira kuenda kumapurisa kumhanara nyaya yake. Abva kumapurisa, mapurisa tinoshanda pamwe chete vachikoordinatwa Department of Child Welfare and Protection Services. Saka the police, the Department of Child Welfare will make appropriate referrals to other NGOs who offer, or other government departments who offer specialized services. Last year we received a total number of callers or cases that came through our helpline that amounted to 12,500 cases. And the bulk of them, which is 65%, were reports on sexual abuse, followed by neglect, physical abuse, and emotional abuse.
some disturbing statistics there. PJ, welcome. Yes. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at child abuse cases which are said to be escalating in the country, especially sexual abuse. What are your views on the issue?
And marvelous, some child rights organizations are calling for stiffer penalties for child abusers as the problem escalates in the country. And one of these organizations, Childline, says it's receiving about 50,000 calls on a monthly basis from children facing abuse. And last year alone, they handled about 12,500 cases.
Yes, PJ, like we heard earlier on, Childline Director Stella Motsi actually saying that the figures are alarming, but government is making efforts to streamline the reporting of child abuse cases for children through its multi-sectoral protocol on abuse.
And also President Robert Mugabe, at his birthday celebrations in Mashingo last week, he castigated child abusers, calling for stiffer penalties as well for offenders. The president also said he was dismayed by that children as young as 3 years old, 2 years old, are being abused and cases were on the increase on a daily basis.
Yes, PJ, there are also other forms of abuse, which include early child marriages. According to the United Nations, PJ, children's report 2015, the prevalence of child marriages is high. And in Zimbabwe itself, in Mashonaland Central, it's leading with 50%.
The African Union also has called on the ban of the practice and has urged all African nations to launch their own national campaigns to end the practice.
Yes, PJ, it's really disturbing because it's not only the, you know, sexual abuse, but according to Mrs. Motsi, she said there's also neglect.
Yes.
And there's also emotional abuse.
Yeah.
But they are seeing that, you know, the reported cases so far have, the highest have been sexual, which is even more disturbing. And they were, it was being perpetrated by
members of the family.
Yes. As, you know, as bad as the father of the child.
Yeah. This is so bad. Asikwazi ukuthi kwenzakalani. Siyalamukela uhlelo lwethu lwanamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama, lapho esihluza khona indaba eziphathelane labo mama. Kodwa lamhlanje kuyinyanga yokuthakazelela kumbe yokunanza imisebenzi eyenziwa ngabomama lamalungelo abo lokulinganiswa kwamathuba International Women's Day kumbe International Women's Month. Ngoba sithakazelela inyanga yonke kodwa ke ezinye inhlanganiso zithi hatch kakungathakazelelwa ngombimbitho kuphela kodwa akakuthakazelelwe ngumnyaka wonke. Lamhlanje kuhlelo lwethu siphatha udaba lwamalungelo abantwana amantombazana kumbe bonke nje abantwana ikakodwa kakhulu sikhangele abantombazana. Sike sakhuluma lo mqondisi wenhlanganiso ye Child Helpline. Yena ke usipha isilinganiso kumbe inombolo zabantwana abahlukulumezweyo abaningi kakhulu. Uthi yena ngomnyaka ophelileyo kuphela bathole 1,050 baba abantwana bebathinta ecingweni bekhalaza ngezikhalazo zabo zokuhlukuluzwa. Ikanti ke ngenyanga kuphela uthi yena bathola incingo ezedlula 1,012 lengxenye, i-12,500. Kuyinto emangalisayo and ethusayo kakhulu. Esithi inani eliphezulu yilabo abantwana abadlwengulwayo, bangaba ngabazali, bangaba ngabemuli, abantu abaseduzana okumele babanakekele abantwana laba, kodwa uzathola ukuthi yibo ababahlukumezayo. Asikwazi ukuthi sokwenzakalani elizweni lethu.
Aiwa, Iroidama PJ, nasi muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable. Tiri kutarisa dambudziko rekushunguruzwa kwevana vadiki munyika. Rikunzi iro riri kuramba richitekeshera. Tiri kutarisawo zvekuti nekumaruva PJ, dambudziko iri rikunzi riri kutekeshera. Saka taita rombo rakanaka tombodzwa kubva kuna Sabhuku vari kwaMurewa pamusoro pezvavari kusangana nazvo munharaunda yavo, pamusoro pedambudziko irori rekushunguruzwa kwevana vadiki. So now we'll take a listen to a village head in Murewa, who's also talking about child abuse issues in his environment.
Village somebody in one of the sun at your interview. But another interview last year, you go now to repair training the reading.
Imi sasa buku wemo unaraunda umumungati zhii jirukunya nyoyita kuti vanava wani kwe vachishunguruzu kwa nyanya kubinywa kwa mataura.
Inu wanzo itika ndiwe kuti wanapati mungorora kuti vanava zhii wari kurarama wari pasike chata mpofa kila inereare wanzo kuti singati susu mkaro kukushaya uwe urukunya nyoko mperesa na uti ebe hendi kineko unavanawa kumabawa yuzi achingo apa mbunda ye tine tsarsa sakare kuti pane kuno kushungurudzwa kuti baba namai vanogona kunge varambana mwana uya yoenda akunochengetwa na stepfather kana kuti na stepmother ndiye tine tsatsangana nadzo dzakawanda dzekurepwa kwevana vari ningirikini vari kuchengetwa na stepfather.
Saka zvii zvamunokurudzira imi kune vamwe vari kusangana nedambudziko iri kune dzimwewo nharaunda?
Kune dzimwe nharaunda isusu tiri kukurudzira kuti dai kwagona kuopenwa maPDC. Pane yatinoti isusu community development committee. Ikomiti inenge ichishanda kuti inomirira village by village kana kuri kuno kuma panenge pane munhu wana anosvika kukomiti iyoyo anenge achishanda muvillage imomo achitarisa kuti kushungurudzwa kwevana kuri kwakamira sei. Vana ivavo zvakare kune rimwe dambudziko rataiona rinoona kuti musha wese tiri kwetazi vana unoona vasina kana mabhesi. Saka zvimwe zvataitarisa kana tichitarisa panyaya yenhingirikino iyoyo yechild abuse hatingotarisa sexuality chete, tinotarisa zvese. Even tikaendesa mwana wako kuchikoro tinoejuketa mberi kuti azive kuti mwana iraiti yake kuchienda kuchikoro. Saka zvakati wandei zvatinotarisa kana zvimwe zvichitariswa nekomiti nekuti inenge ichienda pagiraundi chaipo kwete zvekutaura vari mumahotera asi vari pagiraundi chaipo pane munhu vachinzwa pfungwa dzine munhu.
PJ, an interesting take there from a village head based in Murewa. Varikuti aiwa, abuse haisi yekungoti kubinywa kwevana chete asi kutadza kuendesa mwana kuchikoro kumwe kujinyirira kwekodzero dzemwana ikoko. Saka varikuti ivo kwa Murewa vanofamba vachiona kuti zvakamira sei, vana vari kuenda kuchikoro here, vane zvavanofanira kunge vanazvo here pavanoenda kuchikoro nezvimwe zvakadaro.
Yeah. Lapo sizwa usabhuku wasemangweni weMurewa akade ekhuluma lapho ekhuluma ngokuthi engunanzeleleyo ukuthi okuqakathekileyo ukuthi ukwephulwa kwamalungelo abantwana ayisikho kutshaywa kuphela kumbe ukudlwengula kumbe njalo ukuncitshwa ukudla, kodwa ke khona ukungahambisi umntwana esikolo ekumele ahambe esikolo yikwephula ilungelo lakho njalo lakho ukuthi ubotshiswe wena njengomzali.
Mhm.
Wathi sihle siyamukele esilabo kuhlelo lwethu lamhlanje silo tholakele Ndlovu. Unkosikazi tholakele kumbe unkosazana. Uza ngixolela.
Unkosazana.
Unkosazana Mandlovu.
Eh, Mandlovu.
Lamhlanje siphatha udaba lwabantwana, ilungelo labantwana. Siyabona ukuthi ilungelo labo liyephulwa lapho belotsholiswa bebancane, lapho bengahanjiswa esikolo, lapho bencitshwa ukudla, lapho bedlwengula. Wena njengosebenzela osebenzela amalungelo abantwana uyibona njani lindaba eZimbabwe nxa sikhangele?
Ye, kuliqiniso ukuthi amalungelo abantwana aqhubeka esephulwa kakhulu kulesikhathi esiyiso. Ungananzelela khona lokhu ukuthi vele ibizwe libhekane lesomiso okutho ukuthi lokokudla ezindlini lapha kakukwani akwaneli. Sesifike sathola ukuthi izimo ziyazikhuthaza ukuhlukuluzwa kwabantwana. Ungananzelela abazali abaningi sebeye basuka lapha abasahlali labantwana bezama ukuthi beyidingela abantwana wokufaka emlonyeni. Sesilalabo ngesithiwe singathi ngama-absent parents. Yikho sithole ukuthi esikhathini esiningi nesikhathi esedluleke silamantwana abahlala kodwa ngenxa yokufelwa ngabazali hlezi ngenxa yomkhuhlane yokunjalo. Kodwa bathi sesilabantwana abahlala kodwa abazali bethile kodwa besibe baya kwezinye iindawo ukuthi bezame ukuthi batholele abantwana kokuhle. Ngaleso sizathu ungananzela ukuthi abantwana abahlala kodwa babalula ukuthi baqotshwe ngabantu ababahlukuluzayo ngenza ukuthi ngabahlukuluza ngokwamacansini kunde ngitsho lokubahlukuluza ngokomzimba abantwana abaningi abahlali labazali babo. Ngisho abantwana ungananzelela ukuthi kakhulu indaba leyi okulotshelwa kwabantwana. Ezimbabwe kalutshwane ukuthi sithole abantwana okuthiwa yi-forced marriage, esingathiwa umntwana uthathwa ngenkani ahanjiswe ukuthi eyenziswa. Yebo, likhona ihlekana kakhulu ey'nkolweni ezithile. Kodwa esikhathini esiningi esikutholayo sithola abantwana abazithwalayo bese singabantwana. And esikhathini esiningi imuli ihlicabanga ukuthi sibe lo mntwana oselomunye umntwana lakhe ekhaya, bahle bavumelane ukuthi ngitsho bese kuthiwa kaye kulo mthwalise lowo mthwalo. Yindlela esikhathini esiningi indlela zokulotshelwa kwabantwana ezenzakala ngayo eZimbabwe.
Ungakhanyela uMongameli Mugabe uke wakhuluma ngokuthi kulabantwana abangaba le minyaka emithathu emibili abadlwengulwayo ngabe muli.
Kuliqiniso futhi khona lokho, and futhi kuyindaba ethusayo. Ekhathi esiningi laba abakhulileyo besizama ukuthi sikhulume labo ukuthi bananzelele ukuthi umuntu ongangigabhiza ngumuntu oyenza ukuthi lokuthi lokuthi kumbe wenza lokhu lalokho. Kodwa laba phela nxa sikhangela iminyaka yabo kuba nzima ukuthi ungakhuluma labo njani. Ngakho yikho sizama ukuthi sithi sikhulume lalaba abagcinayo kumbe abazali, ngoba phela laba kabakwazi ukuthi bazifikele abantwana lapha, bathembele kuyena lowo mgcinileyo kumbe umzali. And ungananzelela asazi ukuthi izizathu zokuthi ezenza ukuthi umuntu azabande umntwana ongaba le minyaka emibili emithathu ukuthi yikuyini.
Marvelous, you asking me about Miss Ndlovu. She might want to articulate in English whatever you were saying in Ndebele.
Maybe before you go there, PJ, we can also just welcome our other guest, Sisi Stella Motsi, Director of a Childline. Toku Tambira Ipachirongwa. Hello,
Miss.
Aiwa. Tunofunga watereri varina. Momboramba makabata zvenyu muzvare Motsi nekuti tanga tiri kutaura naMiss Ndlovu asi vanga vachangoti de nechirungu kuti tinzwisise kuti vanga vari kuti chii mozopinda zvenyu.
It's true that the cases of child abuse are actually on the increase. I think also given the current situation that the country is facing, given the drought being caused by the El Nino climate, we are finding a lot of parents being forced to go to greener pastures to try and get their families something to eat.
Mm-hmm.
Most households are actually food insecure, and as a result, you have a lot of cases of child-hated households because parents have moved to other places to try and get something, to try and feed their families. And these children who are in child-gated households tend to be the target of child abuse.
Maybe on that note, Ms. Ndlovu, we can get Ms. Motsi to come in. Mushare Motsi Manzi, kwa zvataurwa na Mushare Ndlovu, munoona sei nemabasa amuri kuita imi nezvavari kutaura?
Muzvare Ndlovu vataura nyaya yakanaka fani yekuti inini ndinotoona ndakateerera sekutaura kwatiri kuita tiri dare ranhasi. Nyaya yechild abuse iri kuramba ichisumukira kana kuti ichienda mberi, uye zviri kukonzeresa child abuse zvakawanda. Ndanzwa sabhuku vachitaura nyaya yemasocioeconomic situations, ichokwadi zvavataura kuti kushayikwa kwemabasa chaiko. Unfortunately, munhu anozosafa stereki mwana because baba wakashaya basa, amai vakashaya basa, muchaita mhirizhonga mumhuri. And anove pareceiving end mwana. And also pedzisira ashungurudzika, mwana achaenda kuchikoro, mwana achawana chikafu, abuse yese yakutanga kuitika. Tozotarisazve imwe nyaya yabatwa-batwa naMuzvare Ndlovu, nyaya yekuti even kudeclare kwakaita president redu kuti nyika yedu tichasangana nedambudziko yekushaya gore rino rechikafu, watinotonyanyotyira zvakare mwana. Because mumba mukashayikwa chikafu, achatanga kuendeswa pamberi mwanasikana, akunorodzwa kuti kuwanikwe chikafu, kana kuti akunorodzwa kuti kuwanikwe mombe dzinosapota mhuri iyoyo. Saka unoramba uchiona mwana ari at the receiving end of all my challenges atiri kusangana nawo mucommunity. And yet is these very same children vanenge vakatarisira up to us as vabereki as hama, as community members, as their family members, kuti awane protection. And the sekutaura kwa nambo ita, lana ivavo, we are the ones who are supposed to protect them, and yet, jisuta akutova shunguruza.
Ya, nambo kubata imuromo ipapo.
End of any problem ya tinosangana nayo munharaunda kana mucommunity medu.
Ehe, ndombo kubata imuromo ipapo, muramba makabata enyu, Mushare Motsi, tine mutereri wedu Sisi Veronica. Sisi Veronica, toku chingamizai pachirongwa.
Halo, makadi zvenyu.
Aiwa, tiri wadi makadi imi.
Tiripo edu.
Tiri kutaura nemi muri kupi?
Tiri kutaura nini tiri kuno kuchitungwiza.
Aiwa, kwa kadi iko kuchita unuku?
Kuchitungwiza kuri nani chose.
Ehe, manzwa nyaya iri mugango, nyaya ye kushunguruzwa kwevana, motipa wafungwa zenyu, kutikuwa kamira sei kwa muri ikoko, panya iyoi.
Kuna kuchitungwiza kwa kaoma mudikani.
Ehe.
Vana varu sangana nematambudziko kusambo taurwa pakutanga kunzanzi vana varu kubatwa vama child aged families. Mamwe chena ari kuburikidza nenyekuti vabereki vanenge vachinoshanda kunze kutsvaga mabasa nemamirira akaita kunze kwedu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Imwe yachona uchikonzera ndechekuti vabereki vari kufa nechirwere chadai kutekeshera mazuva neche-HIV and AIDS. Chimwe chachina chiri kukonzeresa futi kuti zvinonyanetsa pane zvatiri kusangana nazvo mucommunity matraditional customs edu.
Sei muri kudaro?
Mwana mudiki dika mati.
Sei muri kudaro?
Mwana mudiki chaye chaye asati ane kodzero dzekuti apinde mumba ari kutorwa achiitwa mukadzi wechimutsa mapfiwa zvisina zvisiri pamurawo wake zvisiri pachido chake asi kude kuburikidza kwekuda kwevabereki haangarambe utani zvenge asisina kwekugara.
Aiwa, saka imi pane hatingati imi pane vanombouya here vachikurukura nevanhu vemunharaunda vachitaura ne zviri kusangana nevana vadiki nyanya panyaya iyo yekushungurudzwa nekubhinya.
Ehe, vanouya. Ini ndakamirira bato, ndisingazoti munondibvumidzere kutaura bato randakamirira.
Hataura henyu.
Ini ndakamirira bato reshamwari yemwanasikana. Kune vanouya vana vachitaura nyaya yavo dzavo dzekuabhuswa. Vamwe vachitoti ndatidza kumba kuburikidza kwekuti mama vanga vanditi ndiende ndinogadzikwa nhaka pamurume watete. Saka ndatiza ndobatsireiwo. Saka tinopinda navo macounseling sessions 3 or 4 tudzamwana kuti togadzirisana naye sei tozodedza mai vemwana togadzirisana navo tovaudza kuti kana zvisiri pakodzero yake mwana hazvibvumidzwe uyezve mwana ngaaite zviri kubva pasi pemwoyo wake kwete kuti zvido zvinenyu zveimi mubereki zvinofadza imi mubereki nedzimwe hama.
Aiwa, tinotenda chaizvo Sisi Veronica, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda hangu.
PJ, there we had our caller Veronica calling in from Chitungwiza. She's saying, you know, some of the issues that were brought up by our guests and also the headman from Murewa are very true. That's what they're also facing in Chitungwiza. And she says she works for a child rights organization, actually. And she's seen that there are a lot of children that come in, but especially to do with cultural beliefs.
Yeah,
so maybe we should call in one of our guests to actually just explain what they are seeing when it comes to cultural beliefs. Ms. Love, if you can comment.
Okay. It's true that cultural beliefs also have got a role in terms of perpetuating child abuse cases. But given that in most cases we are now engaging the traditional leaders who are actually the custodians of culture in trying to change the attitudes when it comes to child protection issues, we've seen a significant improvement in terms of child protection. For example, I know that the National Chiefs Council has signed a communique of indicating their commitment to ending child marriages.
Yes.
So issues to do with culture, I think where we are going to be history. But we cannot rule out that some people somewhere behind closed doors are actually still practicing these practices that the woman was referring to, say, chikara mafiwa and things like that.
Yeah.
But when you look at the percentages, they're actually on the reducing side.
Thank you very much, Ms. Ndlovu. Meno Sisi Stella kuti mumboti de ne zvataurwa na nemuteereri wedu abva kutiridzira nare.
Sezvo maminitsi edu ashara mashoma. Ndingada kuti muzvare motsi munge muchitsanangura zvekare kuti vana vanenge vawirwa nedambudziko vanoita sei kuti vakuwanei kuchild line kwenyiko.
Okay. Isusu wangu zvataura mutereri kuti nyaya yemacultural practices tinosangana naro idambudziko guru. Kutaura kwaita muzvare Tola Kelendovu. Uye azvipereri pa cultural belief as well. Ndoda kuwedzera nichiti pane issue religious practices as well. Mamwe akaipa ma religious practices like vanongofuma achiti ndakarotswa inini kuti mwana nhingi anofanira kuita mudzimai wangu. Ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo futi vana vachirodzwa vari vana vadiki. Saka tinenge tichiti sekutaura kwaita muzvare Ndlovu, tiri kushanda nema traditional leaders iwayo. Nema traditional leaders, uye tichishanda futi nema religious leaders. Ndinoti hurumende yedu ndofunga iye zvino yaizama nepainogona kuti ibatanidze kusanganisa vanhu vese ava vachicoordinata kuti tirwe hondo iyi tiri pamwe chete, nekuti handioni iri hondo inorwiwa nemunhu wani.
Misi Motsi, tombokubatai muromo ipapapo. Speech yavanga vabvunza ivo kuti kana munhu ange abhinywa vanofanira kuita sei, pane nhamba dzamambotaura nekuti taakuda kuzopinda pakwamvura yacheka makumbo pachikamu chedu chekutanga. Saka kungoti motipa kuti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iri vanoita sei,
especially vana.
Tinokurudzira vana vese vanosangana nedambudziko rechild abuse kuti 49116 inhare dziripo dzamunofona pachena 24/7 ativhare 365 days a year, zuva rega rega, whether usiku kana manheru, makasununguka kufona pa 116 motaura dambudziko renyu. Kana watadza kubata 116 pada uri padhuze ne chipatara chiri padhuze, wakasunungukazve kunotaurira vana mukoti varipo. Pada uri padhuze nearest police station, wakasununguka kune vanonzi VFU, hurumende nedepartment revfu yekumapurisa, vanoshanda nevana vanenge vasangana nematambudziko abuse. Kana kuti tinokurudzira taurira kana shamwari yako kana muvakidzani aripo, a problem share vanoti inoita inoreruka nai kana washeyo problem yako. Saka tinongokurudzira vana kuti musashungurudzike makanyarara, please taurai, call 116 for free.
Aiwa, tinotenda muzvare Motsi. PJ, we are lucky to have an in-house guest. Unfortunately, you came right at the end of our program, but welcome to Nyaradzo Mashaya Mombe, who herself has an organization, Tali, that works with young girls. Maybe before we progress, just, you know, we welcome you to the program.
Thank you.
Tell us a little bit about your organization in like maybe 20 seconds.
Well, it's a girl child rights organization that works with young girls and young women to address atrocities and discrimination and all forms of violence against girls and young women.
So you heard what Miss Motsi there was saying just before we went, she, you know, we cut her off a little bit. I mean, mungo tipo muchidimbo. Kuti zvii zvamunoita imi sesangano retali kubatsira vana vanenge vabhinywa.
Right, thank you. So sesangano retali tinoshanda nevana muma communities, were mainly Midlands, but generally we respond to my cases. Tinobatsira vabereki kuti mwana aende kuchipatara as soon as zvichinge zvaitika, kuti anoongororwa kuti akwanise kupiwa yatinoti post exposure prophylaxis. Tobatsira zvemwana iye kuti awane counseling. Tobatsira mwana iye zvakare kuti akwanise kuripota nyaya yake kuenda kumakotsi chiva supporta nezvese.
Aiwa, tombokubatai muromo ipapo muzvare Mashaya Mombe. Thank you so much to our guest Stella Motsi, the director of Childline, and also to Lakhele Ndlovu, a child rights activist, and our in-house guest Nyari, for helping us in our program tonight, and also our valued callers who also called in. Please continue as we migrate on the internet. You can join us now live. We are streaming on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Kuti sizatshele lithuba lokuvalelisana labalaleli bethu abaseredweni, kodwa-ke siyaqhubeka ebulenjini. Igama lami Praxedes Jeremiah. Asidibaneni ngeviki elizayo, labo esesehlukana labo.